Zvinhu zvinenge zvaita manyama mamiri nerongo muzanu PF. Izvi zvabuda nhasi pakuradzikwa kwegamba renyika vaJustin Mupamhanga kumarinda eHeroes Acre. Vanotsigira vachiwenga vange vachiimba nziyo dzekuvarumbidza, ukuwo vamwe vari kutsigira vamunangagwa vange vakapfeka hembe dzekuti varambe vari panyanga. Vachiwenga vadzokorora mashoko avo ekushora uhori hwavanoti hwauraya nyika.
Our vision 2030 is for all of us. Kwete dzamunotimbinga kuhondo taidziti zvigananda. Zvehubvanzu bvanzu kudya kwemhumi takazviramba.
Mashoko avachiwenga aya ari kuuya panguva iyo vamwe vakarwa hondo vakaudza vatori venhau nezuro kuti munyika manyanya uori, nekudaro vamunangagwa vave kufanira kusiya basa. Nhengo yezanu PF Central Committee uye vari nhengo yesangano reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaBlessed Geza vakatsoropodza zvikuru vamunangagwa vachiti vatadza kutungamira nyika.
Saka tinokumbira kuti ibva murunyararo, because kana kaza mamurunyararo vanhu vachashandisa gumiro remutemo kuita zvavanokwanisa according to the constitution kuti uende.
Chimwe chikwata chevakarwa hondo chaitawo musangano nevatori venhau muHarare chikakurudzirawo kuti vamunangagwa vasiye masimba. Vachitaurawo neStudio 7 kumucheto wemusangano uyu muimbi ane mukurumbira uye ari murwiri wehondo yerusununguko vaClive Malunga vati hapana chagonekwa navamunangagwa chingakodzera kuti vanzi varambe vari pachigaro.
Imbonditaurirewo zvavakavamba purezidendi, zvamunoti imimi purezidendi vakavamba chakati nechakati nechakati, ndotoda kuti vapedzisa. Handizi kumboona marodzi mune mapothole muzvipatara hambo zvino hapazad kuchikoro zvikoro muno zvakafa kudhara neishaka.
Mutauriri wechimwe chikwata chebato rinopikisa cheCitizens Coalition for Change kana kuti CCC vaDarlington Chigumbu vati vanowirirana nevarwi verusununguko vari kuti vamunangagwa varemerwa nemutoro.
Tinonzwawo zvekare kufara kana tichiwanzwawo vakaenda kunorwira nyika ino kuchinge chisununguka vachisawo pfungwa dzavo panyaya yezvekuti tiextende makore emutungamiri wenyika kusvika kuna 2030. Pfungwa dzavo I think ipfungwa dzekuenderana nepfungwa dzakawanda dzevana vemuZimbabwe kuti ko tadireko kuti tipfuudzire makore.
Mutauriri webato rezanu PF vaFarai Marapira vaudza Studio 7 kuti sebato vanotevedzera zvinenge zvataurwa nebato. Vati vanhu vakasununguka kutaura zvavanoda asi hazvirevi kuti vanenge vakamirira bato. Asi vanoongorora zvematongerwo enyika uye vari mudzidzisi paUniversity of Zimbabwe vaLazarus Sauti vati vachiwenga vane rimwe chete nevarwiri verusununguko panyaya yehuori kunyange vasiri kudoma vanhu nemazita.
Mashoko avachiwenga ekuramba huori munyika muno anova atsigira zvataurwa nemawovets, mashoko anoratidza kuti vachiwenga havasi kufara nezviri kuitika mukati mematongerwo enyika ino. Vachiwenga vari kunyunyutawo uyezve vashandisa Heroes Acre sesteji yekuudza vanhu zvinhu zviri kunetsa mukati menyika inoi.
Vamunangagwa vakati havo vanotevedzera bumbiro remutemo uye vari kuda kusiya basa muna 2028. Asi vamwe vanoti havana zvavari kuita kumisa vave kukonzera kunetsana mubato vachida kuti varambe vari panyanga. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Costa Nkomo.